Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC Bishop Masaya vakapondwa kumavhuku nevanofungidzirwa kuti vasori uye vachishanda nevatsigiri vebato reZANU PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemhuri yaBishop Tafumane Masaya, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapamhwa vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANU PF vamunyaradzi kufa hakutizwi, vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Vakufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wava Masaya akanoona mutumbi wemurume wavo kuchipatara nezviro, vakazivisa mapurisa kuti mutumbi wavaona ndewemurume wavo. Tabata vakufa kutizwi kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi.
Nezviro takafamba zvakanaka nokuti amai vakazokwanisa kuidentifya baba Masaya, mufundisi Masaya, nekuda kwenhumbi dzavanga vakapfeka. Vakaona bhutsu nemasokisi zvavanga vakapfeka uye kuzoziva kuti zveshuwa uyu ndiwo murume wangu. So kusvika vati mapurisa ehomicide anga aripo vakawirirana zvokuti ino kana maidentifya munhu wenyu kuti ndiye, zvataakuita pano ndakuda kunoenda kuhomicide kuti vaitewo mareport ebeta kuti kesi yakanochinjwa. Yakareporta dokuta yangenge iri missing person. So payakazobuda inotransfera yaenda kuhomicide inenge yatoemeta. So zvaai kesi yemeta yakuhomicide.
Amai Masaya vakadini kao?
Aratidza kuti vakabatikana, asi semukadzi wemutenderi, semukadzi wemufundi, ndofunga vakazvitambira kuti no nguva iyi kana zvaitika ndeyamwari. Ndakaona ari munhu akazvishingisa, akaona kuti no munyika medu tagara tozvitarisira kuti runouya, but shes an iron leg, munhu akasimba, akabatikana hongu, asi ndakaona kunge akaisa nguva yese kuna Mwari.
Saka pari zvino kana post mortem yapedzwa kuitwa, matimaziva here kuti vangachengetwa zvarini?
Kuchengetwa kwavo tinenge tava kuti post mortem inopera nhasi sechitatu, then orora mubachitatu chinezvi nhasi voibva musi wechina. Tisati taziva nguva, asi ndinotenda kuti maybe kuma11 makuseni vachizochengetwa kutafara simetrisi.
Pane mashoko amambotambira kubva kune vanhu here kana kuti masangano kana kuti mapato kana kuti kuhurumende?
Hurumende havasati vapa statement, asi ndakanzwa kuti mapurisa ari kuperefeta nyaya. Kana wapotambirwa mashoko maybe ndapesana nawo hatandanzwa. So zvatiri kuita pano ndezvekuti vemachechi mafundisi ari kupawa mashoko ekushungurudzika nerukune rukuru rwakadai munyika.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavaMasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano matatu anorira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International, Southern Africa Human Rights Defenders Network ne Human Rights Watch abudisa gwaro achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Masangano matatu awa ati padziko yechikwata chakazvimirira chinoongorora kuti chiongorore kupangwa nekupondwa kwaBishop Masaya. Vati zvevese vanowanikwa vaine mhosva yekutyora kodzero dzevanhu vasungwe, vatongwe uye vaiswe mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva. Chechitatu chinodiwa nemasangano awa ndechekuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe zvakasimba muZimbabwe. Tabata nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari gweta vaKenneth Masiye kuti tunze maonero avo.
Agwere rikutaura nenyaya yekuwedzera kupambwa nekuurawa kuri kuitwa nevanoita zvematongero enyika kunyanyanya nhengo dzeopposition. Rikutaura zvekare richishushikana nyaya yekusaa zvakanaka kana kuinvestigatwa zvakanaka kwenyaya idzodzidzi nehurumende. Rinotaura zvekare mamwe maissues ekupambwa akaitika nguva yapfuura pfupi akaita sana Itai Dzamara asina kubatwa zvakanaka nehurumende ende achirungunidza ari kukonzeresa zvekare kuti vanhu aramba achipambwa.
Vamasiye, magara muchiita basa iri kwenguva yakareba, magwara anobudiswa namasangano anorwira kodzero dzevanhu awa anobatsira nenzira ipi, sezvo nyaya iri muZimbabwe iyi yava nenguva refu ichiitika? Anobatsira sei magwara aya?
Magwara aya anobatsira pakuti anova ari maziso emasangano ari kuonawo zvirika muZimbabwe asinawo kwaakarerekera. Ende masangano anoona nezvemahuman rights anokwanisa zvekare kuti maripoti avo ave achiverengwa kune amwe mumainstitutions asingakwanisi kusvikawo atingati anganzi mavictims akaita sana United Nations kana ana African Union. Saka magwaro akadai so kana achibuda magwaro akakosha zvikuru nekuti anotorwa neuremu ende anorespektwa ne dzimwewo nyika dzingava dzichida kubatsirawo panyaya dzekodzero dzemuZimbabwe.
Tiri kuona zvekare kuti masangano aya ari kukurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti vakurumidze kuferefeta nyaya dzevanhu vanenge vabvutwa kakuti varohwa kakuti vaurawa vachipa mufananidzo waBishop Tafumane Masaya. Munoona sekuti hurumende ingamhanya mberi kuti izvibudisire pachena zvinhu zvinofungidzirwa kuti zviri kuitwa nevanhu vavo? Munoona sekuti zvingagona izvozvo?
Hurumende yemuZimbabwe iri kutungamirwa naMnangagwa ihurumende isina nyadzi. Saka nyadzi dzacho nangwe zvabudiswa zvakadai so ari magwaro anenge abudiswa nemasangano atingati mainternational organizations. Zvinhu zvataona panguva pfupi kana kuti nguva yatirebe vasingatevedzeri. Dai vanga iri vehurumende nokukesa kodzero dzevanhu kana kuti inokoshesawo zvekare kutyidzana kwainoita nedzimwe nyika, vangadai vachimanya kuti nyaya dzakadai so dzisati dzakaitika zvekare. But tokuona kuti iyoyi nyaya yataona yaBishop Masaya iri kuitika inyaya iri kuitika pasina kanguva katikaitika zvekare kwokupambwa kwakaita nhengo yeparamende mafika apfuura neimwe nhengo zvekare yaimboye nhengo yeparamende yekumapfuku yakapambwa zvekare. Saka zvinhu zviri kutadza kuti zvinhu zvisiri kumira, zvinhu zviri kuwedzerera. Hurumende yanga ikoshesa kodzero dai izvi zvakatomiswa kana kuti dai vanhu vokodzesa zvinhu izvi vakatosungwa. But mamiro akazvaita ndione senge hurumende yeZimbabwe ingava ichisundwa nemaripoti akadai so.
Vamasiye, seiko nyika dzakasiyana siyana kubva kunyika dzomusadhak dzomuAfrica nedzekunze kweAfrica dzichiita sekuti hadzina hanya nekushungurudzwa nokupondwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe?
Zvinhu zvinoti kachamadza nangu isusuwo zvekare, nokuti nyaya dzakadai so dzokupambwa kana kuti kuurawa kwevanoita zvepolitics zvinhu zvinofailita atingati mitemo yepasi pese atingati international criminal law. Saka izvi hazvinei kuti zviri mubumbiro remutemo reZimbabwe here kana kuti zviri mumutemo weZimbabwe. uyu mutemo wakadzikwa nenyika dzese kuti izvinhu zvakadai sohasi zvakasvava kuchitika kune nyika ipi neipi zvayo. Saka kana nengo dzemusadhaki kana kuti nengo dzakatipinamira dzakaita seSouth Africa dzisiri kutaurawo pamusoro pezvichitika munyika yakaita seZimbabwe, zvinotaudza kuti ivo vanenge vachiita pachinhu chatingati aid and abet human rights violations anenge achiitika muZimbabwe, azvitova zvinhu zvisina kunaka. But dai sadhiki yange kabatana ichitaura neizwi rimwe chete kuti zvinhu zvakadai so izvi zvokupambwa kwevanhu kana kurawa kwemapolitical activists ndiyo nhengo yekuti munhu ari kusapota batura ari kuda asiwa kuzvichiitika muSadhiki, tingadai kuda neZimbabwe ichisundwa kana pakabuda mareports akadai so, because zvee zvichikanganisawo zvekare kuchinzana kwavanga achiita nedzimwe nyika muSadhiki.
Avo vange vari nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari kweta vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano rinoongorora nyaya dzechikafu reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vanoita mirioni rimwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vakatarisana nenzara. ZIMVAC inoti mhuri dzakatarisana nenzara zhinji dziri mudunhu reMidlands, kwozouya Mashonaland Central ichiteerwa neMatabeleland South. Nyanzvi mune zvekuwanikwa kwekugovewa kwechikafu, vaForbes Matonga vanoti mwedzi iri pakati pagumi guru nakukadzi ndiyo inoshayikwa chikafu zvakanyanya.
Kudare reSenate, nengo shanu dzeTriple C dzadzingwa dzinosanganisira vaJameson Timber, vaWebster Maondera namai Vongai Tome, vose vari nengo dzeSenate muHarare. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vadzinga nengo gumi nenhatu vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. Asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu, vese vadzingwa vachadzoswa kudare. Vanga vari mukokeri wenhengo dzeTriple C muNational Assembly vaAmos Chibaya vabvuma kuStudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa.
Pane mazita averengwa naSpeaker ekurikola mamembers eTriple C asirigani mberi richiti nhasi tatiri kucourt neapplication neinterdict yokumisa Speaker kuti vasarikola maMPs kana kuti nhengo dzepalamend dzeTriple C. Chikonzero chiri chokuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva ekuona kuti atakakukwidza kuti anonzi chamwe kuti pusi hatidi hatimuzivi. Saka indadict angari kuti iyo vanofanira kumisa Speaker, Senate ipresident kuti muchazoita marecalls kama nyaya yapera kupi kudare rekoti.
Triple C yakaenda kumatare ichiti vachavangwa haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu. Vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTriple C vaGift Hostalosiziva vaAdmochi Evero vekuChegutu West vaStephen Chatiza vekuGoromonzi West navaOliver Mutasa vekuZvimba West. Hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vaKalipan Pogen. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tine urombo kuti takupai tepo yanga isingaenderani nezvatataura. Tochienda kunyaya yatanga tichitaura yekushayikwa kwechikafu munyika.
Sekukurukura kwatinoita nguva dzose, mwedzi inei yatave inei ndo inonzi peak period dzenzara. Munguva inei mwedzi inotanga kubva munana October, November, December, January kubata pana February. Ndo nguva iyo vanhu vanenge vasisina chikafu zvachose mumatura, nepamusana pekuti vanenge vadya zvikafu zvavo zviya zvavakawana kubva kunana June zvinenge zvapera. Zvochichitiwo kunokuwo kumamisha uku mvura dzinenge dzapera mumagadheni, ende magadi nani ngasi saichi ikikike mkaona kunana matebelele ni kwa manga mchitaura ni mamwe mazikamu zana Midlands zunobata wana gokwe ni kwa kadaruku mvura inenge yone tsa matebelele ndi both north and south mvura inenge yone tsa ukaenda munana chipinge mvura inonetsa munana mashonga ndi isa na mtoko mudzi pfungwe zvichienda kuma central chinobata ana rushinga zvinodzika zvakadaro belt rese iroro rinenge rava kunetsa mvura endi zvinoenda kuti security yechikafu inge yava pakaipa
saka gwaro iri munofunge naro Reverend Matonga chii chatingabata kubva mariri
taura kwezimfak kunofanira kunge kuri kwechokwadi asi chiri mainly worrisome ndichozvo chekuti mumaguta masumukanzara izvozvo zvinotarisirwa nenyaya yekuti unemployment ndo problem yedu yahuru saka vanhu vaienda mumataund nekuti kwaifanira kunge kuine employment vanhu vachiita chikafu chokutenga isu takakura tichiti vana baba vaitenga hupfu kwana machipisa wodirivharwa kudzimba kwete kuti mumataundi munozara zvigayo kunge kumusha saka munoona kuti inyaya yenzara saka vakuru vakapinda mumaguta vazhinji vacho havadi kudzoka kumamisha kana varitaya vanoramba vachidzengerera varimo mumataundi imomo vachiedza kurima tuminda twemuzasi merwizi netwemumakomo iye zvino nekukura kuri kuita guta tuminda twuya hakuchina kwekuti vanotwana maopen space amashoma nekuti vanhu vari kuramba vachigara even mukaona taita dambudziko revanhu vekutoti mumawetlands chaimo mane misha iri kuiswa imomo saka zvinoreva kuti nzvimbo dzacho dziri kuchirima dziya zvavaimboita hakuna saka without pekurima without employment vanofa nenzara saka ripoti iyi ndo zvairi kunongedza vahwande
nyanzvi mune zvekuparadzirwa kwechikafu vaForbes Matonga vari parunhare nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinoti rinoshishikana zvikuru pamusoro pevanasikana vechidiki vanobvisa nhumbu pasina chiremba kana umwe anoziva nezveutano mukuru wesangano iri muzvaro ekenia chifamba vanoti vanasikana ava vane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinovatuma kubvisa nhumbu vachiti inyaya inofanirwa kugadziriswa izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko ekuti muzimbabwe munobviswa nhumbu pasina vana chiremba zvinoita zviuru makumi masere kana kuti 80,000 pagore
seboka rinotarisa zvekodzero dzevanasikana tine kubatikana kuzhinji nenyaya dzekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo kubviswa kwepamuviri zvisina vana mukoti mukati kuri kuitika pavanasikana vedu vechidiki kuburikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana vamwe vavo tiri kuona kuti zviri kuuya nekuda kwokufaridzana newanano dzavanoita nevakomana vakaenzana navo vamwe nevarume vakuru kwavari vamwe zviri kukonzerwa nenyaya dzekuti vanenge vambunyikidzwa pabonde kurwadza kwazvo zvinenge zvaitika nehama dzepedyo vana baba vavo vana baba mukuru vana baba munini hanzvadzi dzavo uye shamwari dzemhuri dzinokwanisa kunge dzichisvika pedyo navo sevana
muzvare chifamba vanasikana vedu vanowana dzidziso yezvinhu zvatisingawirirani nazvo izvi kupiko
tiri kuona kuti munguva ino yatiri kukura vana vedu vari kuwana zivo panzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira papoto dzemumhepo vari kuwana zivo mune mapepanhau avanoverenga uye vamwe vacho kubudikidza nekusundidzirwa neshamwari yatinoti susu pachirungu peer pressure tiri kuona kuti vana vari kupinda mukudanana nemanhu vari vakuru kwavari kana vane mazira avo vamwe vacho vachienda kwavanoenda kunodya kana kumafaro kunonwa kwavanozopedzisira vaisirwa zvinodhaka mune zvavanenge vachinwa uye zvinozopedzisira zvaita kuti vazoenda pabonde nevanhu vasina kuzviziya kuti vaenda sei. Ende zvinorwadza ndezvekuti vanenge vazviita pasina kuchengetedzeka uye kushandisa dziviriro. Vana ava vana vadiki, vazhinji vacho vari pasi pemakore gumi nemasere. Vamwe vacho vachiri kuenda kuzvikoro zvepamusoro, vanenge vachida kuenda kuzvikoro.
Chii chinoita kuti vana vabvise pamuviri?
Chinoita kuti vana vabvise pamuviri inyaya dzekuti unenge uchiri kuda kuenda kuchikoro, hausi kuda kuita mubereki, uri kutakudzwa mutoro wekuita mubereki weuri mwana. Vamwe vacho vari kubvisa pamuviri nenyaya yekuti kumba kuri kubviwa vabereki vanenge vafa vose baba namai, uri kutochengetwawo nehama. Vamwe vacho vari kubvisa nenyaya yekuti vamwe vacho vatori vabereki vavo vagere navo, asi panoitika zvinhu zvakaita seizvi tinotadza kuzvigamuchira nekutya nharaunda, nekutya vanhu vemachechi, nekutya vanhu vatinoshanda navo kuti vanozotiti kudii nenyaya dzinenge dzichisangana nevana vedu. Tiri kuonawo kuti zvakare vana vedu ava pavanoenda kumakiriniki vachitsvaga rubatsiro, kazhinji tinowanzotaura nyaya yatinoti sexual reproductive health rights pachirungu, ruzivo rwuya runoda kuona vana nezvine chekuita nepabonde, havasi kuwana rubatsiro rwakakwana nekuti vanotanga zvakare kuudzurudzwa nekunge vachiiswa pashamu nemadzimai anenge ariko anenge ari vana mukoti. Tinoona kuti zvakare havakwanisi kuwana ruzivo rwakakwana rokuti vanokwanisa here kuti vange vachichengeta vana ava ivo vari vana. Muno zvakare munyika medu hatina nzvimbo dzakatsarukana dzekuti vana ava vakabara vana ivo vari vamwe vana, vanokwanisa kunosiya zvinoitwa kunze kwenyika ivo vopfuurira mberi vachienda kuchikoro chavo.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Muzvare Kenia Chifamba vari parunhare kuHarare. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano revoluntary media council of Zimbabwe rinoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira vatori venhau, zvikuru avo vanoshandira makambani akazvimirira. Muongororo yarakaita yegore rino va2023, sangano iri rinoti vatori venhau havatauri zvose zvavanofanirwa kutaura vachitya kupinda pakaoma. Rinotizve rakaona kuti gore rapera vatori venhau makumi matatu vakanetswa pamusoro pebasa ravo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoitwawo John Heka, ndiri kuno kusouth Africa. Munoona zvinhu zviri kuitwa izvi zvemarecords izvizvi zvichatombotifadziba izvi zvachose. Saka taatokumbira kuti zvaa zvakadiko kuti musangano ungopedzisira uchiti no more achienda hake kuparliamende kwacho, iwo sara vega vezanupiefu vaite zvinhu zvavo zvaarikude kuita izvi, bhoza haasi kude opposition ka. Saka ngavachitonga tione kuti zviri kufamba sei, tomirira kuona action iri pamberi tichimbonyatso kufunga zvakanaka, bhoza hazvibetseri zviri kuitwa izvi.
Sisteri Ponyate anotoziva ipo paya pekuti ipo paya paaripo paya nayo anotoziva kuti ndikada kubata vanhu vakavo basa rake rinotopirira. Samuna mapurisa ekuZimbabwe asina hanya nekuti kana pakaurayiwa vanhu vetriple c vadzimwai vamutsvaga mutsvaga, nyaya yekuti ZANUPF vanongofona kuti chamai uda basa rako ripere nezvauri kuita. So vanhu vari kurayiwa vanhu vetriple c nekudii togwadzawa mambo naye nendi mutriple c. Sisteri Ponyate ari kuchiira basa rake rinopera.
Zvakaoma varume hama dzangu, kala ari mumudziri vakavharira More Blessing Ali vakauraya, nhasi vava kutipondera futi munhu pamabhuku apa. Karini zvakadai hamawee kusikarini shuwa, sadhaki yacho inyerere inyerere. Takita kupera chidoma izvi. Vachamisa chiudzai gwara rimwe rasara manje, bhikozi ava vatombozvisisi kunyarara kwenyama nesati tatokuzvisisi. Zvanyanya zvotorupera tose kuurawa zvetingourawa takangonyarara. Pakaipa murambi pajopeka.
Dai vanhu vachiziva havo kuti Munangagwa ndo zvinhu zvaaizoitira nyika zveumhondi izvi, dai vanhu vasina kubvira vashora Munangagwa Mugabe, dai vanhu vasina kubvira vabvisa Mugabe, dai vanhu vasina kufurirwa kupinda murodhi vachibatsira mauto kuti abvise mugabe. Nasi uno iko zvinezvi taakurumwa nechekuchera manje. Tarisai zvaitarwa namugabe zviya zviya, mabasa amunangagwa. Vanhu vaakupera kufa nyika yose. Ndiani akambotonga nyika nenzira yakaita saiyo? Mahovheti makanyarara muri silent, vanhu vachipera kufa munyika. Masoja makanyarara muri silent, vanhu vachipera kufa munyika. Mapurisa muri kutobatsiridza, vanapoma vanaponyati vachinyeba kuti havana zvavakuziva. Ako kamutaurike ZANU PF kachikwachuka kutaura zvakamuda zvako, vanhu vachipera kufa. Dai iri hanzvadzi yako, dai ari mwana wamai wako, iri hama yako, ari mukoma wako, wainzwa sei? Kunyange uri musapota yeZANU PF, wainzwa sei? Ko zvikazoitawo revenge, munozoti kudii kana president anozouyawo kana makore anouya akati ndaakuzviita? Weduwe, ityai Mwari vanhu veZANU PF. Ndokutonga kwacho here kana taakutonga tichidaro? Mahovheti vana mujibha nana chimbwido, ndokutonga nyika kwacho here kwamaitaura? Mobatira vanhu vePalestine demonstration kuti vanhu vasarwiswa vasaurayiwa muPalestine. Imimi vanana mutsvangwa, but munyika muchituma vanhu kunoparadza vanhu. Munotonga ani? One day it's one day. Ndatenda mazviita baba chinogure.
Iyo ZANU PF iri kuramba kuti ndiyo iri kuuraya vanhu. Orati kana isiri iri kuuraya vanhu, vanhu vakauraya munhu vanozikanwa kana kuti vakapamba vari kupamba vanhu vanozikanwa. Kunga vasungwe kana vasiriwo veZANU PF vanozikanwa. Vasungwe kavasungwa vafarirwe majeri vapiwe mitongo yavo tinyatsoona kuti hai zvishuwa ZANU PF haisi involved. Totozviziva ende hatichakudii vanhu vezano, hapana munhu achakudai.
Tinokumbirawo imimi vana mukoma Jonga, musabvunza uyo Ponyati kana Marapiro, nekuti kubva kumabya election paya paya paurawa Mbuneni uyo, atinazombonzwa kuti nyaya dzacho dzakaendepi. James Chidhakwa wakaabudhakitwa, takudzwa ngadzoro kaabudhakitwa. Atina kumbozonzwa kuti mapurisa ari kushandei. Ngavangoti mapurisa aezanu PF voanaunza paZBC pane kuti mapurisa evanhu ZANU ziya kuti hapana chisingaperi.
Pastudio 7 tinoona vanhu vari kupiwa dzimari dzekutengwa neZANU PF, majaji, mapurisa, madzimambo zvakadaro. Vana venyu, vazukuru venyu hazvina guarantee kuti vachange vaine maposition ivavo. A good man leaves inheritance for his children's children. Zvinodaro kuna zvirevo Bhaibheri, shoko raMwari. Tichaona munyika muno mutaakuona vana Wagner vaakuwiswa muno like in North Africa kuti vauraye vana zvizvarwa zvemuno. Ndozvibuda ZANU PF. ZANU PF iri kudai mhiri Zhonga, kwete kuti kugadzikana kwenyika hayo. Zvokuti mukaona zvese marecords anoitwa akatangana Mhonzora izvozvi vaakuna Chabangu mwana waMunangagwa, zvese zvichapera, zvese zvichapera, hapana zuva risingasviki ruzhinji rweZimbabwe. Ngatidananei, ngatibatanei, ngatizwire chimwe chete. Nyika ino ndeyedu nezvicherwa nezviwanikwa zvayo. Ndinoona ndokusaka vamwe vakange vaakunge vaakutaura chokwadi kuti ZANU PF yapanduka, vakazoitwa maprovincial hero instead of national hero. Pechiitwa national hero vanhu vasina chavakaita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC Bishop Masaya vakapondwa kumabvuku nemusi weMugovera nevanofungidzirwa kuti vasori, uye vatsigiri webato reZANU PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.